mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 22 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi maviri nevaviri, 322.
Vaizuva ratinocherechedza tichirangarira avo vakafa vachiurayirwa kutsigira zapo. Sakari vachiurayirwa kufungidzirwa kuti vangava vatsigire zapo. Izuva ratinopfeka mbatya nhema tichirangarira upenyu hwavo. Sakare tichicherechedza kuti chii chavakasira chaizvo.
Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva rekubatana rakabva pachibvumirano cheUnity Accord. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi maviri nevaviri, 322, zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vaviri kuBulawayo. Vanhu makumi mapfumbamwe nevanomwe, 97, vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita zana nemakumi mana nevatatu, 143. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevapfumbamwe, 89, vafa nechirwere ichi, ichiteverwawo neManicaland ine vanhu makumi matatu nevana, 34, vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezviviri zvine mazana mana nemakumi maviri nevaviri, 12,422. Vapora munyika vachiita zviuru gumi zvine zana rine gumi nevaviri, 10,112. United Kingdom yazivisa nezvechirwere chitsva chainoti chakabuda mucoronavirus. Nyanzvi mune zveutano muUnited Kingdom dzinoti chirwere ichi chinopomerawa nekukasika kupfuura coronavirus, uye chinofungirwa kuti mushonga wenhomba ungatadza kuchimisa. Nyika dzinoita makumi mana dzakazivisa nezuro kuti dzambomisa ndege dzinobva kuUnited Kingdom kumara munyika idzi, dzichitiwo ndege dzenyika idzi dzarambidzwa kunomara kuUnited Kingdom. Tabata Dr. Simba Mavaza vari kuUnited Kingdom kuti vatudze pamusoro penyaya iyi.
Zvatinoda kutaura ndezvekuti vanhu vakuru vezveutano muEngland varikutaura kutiwo kana vatingati mascientists vari kuti vakaona pachirwere chedzivamupengo chikana tuche COVID-19 vakaona kuti pane chimwe kana kuti chinganzi new strain, chimwe chirwere chakafanana nechatinga chiripo asi chaane kasimba katisiyanei nechirwere changa chiripo nguva dzese. Masymptoms acho akafanana but marwadzo kana kuti maspreading yacho kana maspreadzer achiri kuita ari so faster than the younger strain. Plus chinenge chine kuti resilient to some ways of treatment yanga iri kumboitika kune chimwe chirwere chekutanga. In other words, chirwere chekutanga hachina mushonga wangu uchichirapa asi vanga vachirapa masymptoms acho mamwe nemamwe. Munhu akaita dziwa vairapa dziwa, akaita mudumbu manyoka vairapa manyoka, akakosora vairapa chikosoro. Saka vari kuti chirwere chavakazobata mune zana kana zvuchuru chine zana revanhu just about in English 100,000 people so far in England vakaonekwa kuti vane chimwe chirwere chine strain yakati simbei chekuti achichanyanya ku controlleka as it was happening with the earlier strain yandaindipo saka chirwere ichi chekana kuti new strain yabva yavhundutsa vagari vemueurope
vavhunduka zvakadini chii chavaita
vabva vanyanya kuvhara mabhodha avo kuratidza motikari nendege kuti dzimhare kana kusimuka dzichienda nyika dzavo dzichibva kuengland zvaina zvavo dzichingori chirwere chemonzi chane big stronger strain zvaina zvavo england yairi kuti yaita kana kuti yatingati kutaura pachena haina kuvanza zvabuda mukati mekuongororwa kwechirwere chedzivamupengo ichi saka dzimwe nyika dzaakuita kunge dziri kuvapa punishment kuti mataurirei kuti pane new strain yakonzerwa nechirwere ichi chedzivamupengo but in other words ichingori new strain hakuna mashoko akawandisisa ataburitswa pamusoro pedzivamupengo chitsva chati chabatwa muvanhu vakati kuti munyika yebritain
saka pari zvino ndege hadzichabvumidzwa kupinda kana kubuda mubritain here
ndege dzemueurope chete dzimwe nyika dzihadzisati dzaita saizvozvo asi france german most european countries zvese vataurira ndege dzavo kuti dzimbomira kumhara muengland kana kusimuka kubva muengland vari kutyaira motokari vachienda kuti dzimwe nyika vari kubuda muengland vachienda kunana france france yagomisawo kufamba kwemotokari france yapa kuti for 48 hours zvinoreva kuti nhasi nemangwana kusvika musi wechitatu asi vari kutivo vachaongorora vakaona chirwere chisina kuita kunge chakontroleka vachawedzera mazuva in the meantime zvabva zvakonzera iye atoti panic buying kuti vanhu vemunyika yemuengland vakutya kuti chikafu hachichauya kubva kune dzimwe nyika sezvatanga tajaira saka vakunokukuta chikafu chasara muzvitoro kuti vawanewo chikafu chekudya mukrisimasi nemunyuye
avo vange vari Dr. Simba Mavaza vari parunhare kuUnited Kingdom nestudio 7 nhasi 22 zvita Zimbabwe inocherechedza zuva rakanyoreranwa chibvumirano chekubatana kwezanu nezapu makore makumi matatu nematatu apfuura mugwaro kuvanhu vezimbabwe ZANUPF inokurudzira ruzhinji rwevanhu kuti vatore nguva yokurangarira kuti runyararo kubatana nekubudirira kuri munyika nhasi kwakauya nekuzvipira kwakaitwa nemagamba enyika zvikuru muchakabvu Robert Mugabe namuchakabvu Joshua Nkomo vachipindura mashoko aya mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti gwaro rekubatana iri kana kuti unit accord harina zvarinoreva nekuti rakasainwa nevanhu vakange vari parumhananzombe uye vakange vachiedza kuchengetedza upenyu hwavo hwehama dzavo nehweavo vaitsigira bato rezapu vanoti zuva ranhasi izuva rekufeka mbatya nema nekuchema
document yakasainiwa nezapu kunyanya-nyanya iri yatingati ceasefire document kana kuti surrender document nokuti tinoziva kuti maevents akaita lead to unit accord zviitiko zvine kufa mukati zviitiko zvine kuparadzwa kwepropety zvine kuparadzwa kweupenyu hwevanhu vatinoti malivelihood zvakaitika mumatevereland nemitsense apo tiri kuona ZANUPF ichiuraya vanhu vaitevera zapu nevaifungidzirwa kuti vanotsigira zapu apo vaida kuita inonzi one party state munyika saka inguva yakareba zvakanyanya kubva muna 1982 zvichinda muna 1987 vanhu vachiurayiwa zvisina magumo kusvika pakazosainiwa bepa iroro ratinoti chinitakodzinasunwa tinoziva zvakare kuti chinitakodzi haina mbonegoshetwa yaka uya ili kondisini zakari ili kondisini mwechete kuti isi ite batarayo kondisini asho ya ili kuti zapo nga ime sewe nesanu PF kusawa ni opposition kusawa PF kusawa ni opposition mnika kufawa wana wanipatisiti ya baiga saka isi dokumenti atino chereche patichipembelera kunyanya seza hapu nevanu nekumatebeli nekubitlez au baka uraiwa shakari baka uraiwa ama zavo nukunda kwe political experience ya soko ni sanu CF saka yuzu vana chino chereche za tichirangarira au baka afa bachi uraiwa kutikira za hapu shakari bachi uraiwa kufungitirwa kutivanga baba tikiriwe za hapu yuzu vana chino keka bashka nema rangarira upenyu wavo sakare tichi cherecheza kuti vakafira chii chavakafira chaizvo chaizvo
saka sokuona kwenyu hapana chakanaka chakambobudawo here muunity according
hapana kana chimwe chete chiro chakanaka chakambobuda muunity accord sematarira ndamboita kuti anga chitongorowo surrender document my intentions ayo unity accord anaka na chimwe chete chakanaka kato chakatsvaruka nokuti kumbunyikiswa kwakaitwa vanhu unity haiumbwi pamusoro pemapfupa evanhu vari mumakuva asina vasina kuvika zvakanaka atoti mamakresi vanhu vakawanda zvakanyanya havazikani kuti vakafira kupi vakavikwa kupi izvozvo hatingaumbe kumatano kwevanhu pamusoro pemapfupa akawanda kudaro neropa rakadaro saka ndioka zvisina maturo zvakare unity haimanikidzwe pavanhu unity inofanira kuuya naturally sereaction kumapolicies ehurumende ekubatanidza nekuchengetedza vanhu vemunyika zvakafanana zvatinoti equality nokucherechedzwa kwemarights evanhu vese munyika ndizvo zvinounza kubatana kwevanhu kwete kuti inoita zvokuforceresa kuti batanai kana kuti makabatana nokuda kwokuti takasaina dokumendi rakati handizvo zvinounza unity handizvo zvinounza kubatana kwevanhu
avo vange vari mutauriri webato rezapu vaepitule mbaposa vari parunare kubulawayo nestudio 7 mugwaro rabva kuzanu PF rabudiswa nevakafanobata chigaro chezvekubudiswa kwemashoko mubato iri vapatrick chinamasa zanu PF inoti zuva iri reunity day rinoteuchidza zuva rakamira kusagadzikana kwakange kuri kutora nzvimbo mumatunhu ekuchamhembe kwenyika vachiti bato ravo rinorumbidza zvikuru mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa mukuedza kwavo kuita hurukuro nemasangano akaita sematebeleland collective madzishe makereke nevamwe mukuedza kugadzirisa nekupodza mavanga egukura hundi tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi kuroniko rinoti vagari vemusha weshalani kuzhe garikai munzvimbo yecodry park kubulawayo vari kuchema-chema nenyaya yezvimbudzi zvemakomba zvave kupfachukira kunze zvichikonzera kunhuhwa uye kutyira kuti zvirwere zvinopomeranwa zvingatanga kupararira munzvimbo iyi mukuroniko mekare mazana nemazana ezvizvarwa zvezimbabwe zviri kudzoka kumusha kukrisimasi kubva kusouth africa zviri kuita mazuva maviri zvakamirira kuti zvikwanise kupinda munyika nepabhodha rebite bridge pamusoro peuwandu hwevanhu muherald World Health Organization inoyambira Zimbabwe kuti isarerutsa mirayiro yekurwisana nekupararira kwecoronavirus panguva yeChristmas ino. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinokwazisawo mukomo wangu vaka ari kusouth africa ukakaiswa kwarantine anonzi tsunga yegore jena ini ndinonzi otonga yemakumborenga nokwasa nevese vanondiziva kuti makadi zvenyu muve nekrisimusi yakanaka negoredza rakanaka
kwazvo kwamuri muri Zimbabwe kwazvo kwamuri vati penyu ndinofara chaizvo nokurumbidza Mwari wedu runo takapiwa mvura krisimusi tinokwanisa kutamba tichidya chibage chero zvazvo vazhinji vakaita pfumvudza vakuru venyika vakapromisa zvavakapromisa asi havana kusatikisha asi Mwari wakatipa mvura nepasho makoko ataiwana fetilizer yataibvutirana chero vasina zotipa topu asi Mwari wakatipa mvura vakatanga vanotarisira kuchibage pakrisimusi ndiwo mufaro watinawo maguta auya
Studio 7 Magadi, Standard for DJ Latest. Ndinoshuvirawo vanhu vese Christmas yakanaka pamwe chete neNew Year. Ndinoshuvira pamigogo kuti vanofamba zvakanaka muzimba muzvitendero chaimo. Vanhu tirumbidze zuva reChristmas uyezve tive vanhu vanoremekedza kodzero mukufamba kunyanya muzimotokari. Ndinoshuvira mwana wese weZimbabwe kwari ndichiti muve nezororo rakanaka. Standard for DJ Latest.
Makadi Studio 7 ini ndinoitwa AK Jonzoka Maneka ndobva participa mutasa ndoti kune timu rangu sadzidza nepatra secondary school ndongoridza kuti happy Christmas and new year timu rangu ndokudai I love you so much muone holiday yakanaka muone goreja ndichi zvangu parusapi apo ndopamunondiwanira musashushikane tiri kutimu rangu zvezvekuti asemadiri enyu
mamuka sei mukomata nonoka mamuka sei apa studio apo inozviita ndinoitwa list Martin Njanji ndiri kumbira kubvunza nezvi paboda apa ndiroda ruzivo kuti paari kufambika zvakaita sei kuti mukoma wangu varoda kuenda kuZimbabwe iwo nemudzimai wavo pamwe chete nemwana wavo but havana mapasipoti vese vavo saka manje vanga vachitoronga kuda kufamba nekurwizi manje kurwizi kwacho kune njodzi dzakawanda manje nhasi umwe mupano wekwamatose abva atogone mvura ikoko atoyeredzwa aenda saka kune njodzi dzakawandisa sereki manje ndokwanga vachida kubuda nako ikoko nekuti paboda pacho pari kunzi varudo vabepa raira saka bepa raira handizi kuti munhu anokwanisa kuriita bepa raira asina pasipoti here kana tinenge tichida munhu une pasipoti but kana kuri kuti kana usina pasipoti haukwanisi kuriita manje rinenge riri dambudziko nekuti vanoziva kuti pane vanhu vakawanda vari kunze kunoko vasina mapasipoti saka vane vavo vanenge vachifunga kuti kana vakuenda Zimbabwe vanenge vakufamba sei saka zvinhu zvairova vanenge vachivabvumidza kuti vanenge vachinyatsotoziva kuti vanhu vachafamba nekusanguka saka ndovachangozadza kurona futi kuZimbabwe kwacho futi atimona saka pahandizivi ndokumbira ruzivo pamwe maybe vanongobvumidza chero usina pasipoti kuve nebepa iroro mokwanisa kunipindura ipapo ndikwanisa kuziva ndikwanisa kuvaudzawo blas nekuti voda kusimuka manje manje ipapo
Reba Studio 7 makadi ndiri ndadzoka zvikare ndinoitwa mukoma Brian ndiri pamuzanzi ndakataura ndikati muchaona kuchisungwa vakuru voko MDC makambeke muchiita abuda kauyuyuyu meya weHarare Jacob Mufumi pane mwari kuteera manje imi nhawa isii kutamba ii munanga agwauyo ari kutonga nyika
ndokukwazisai muwe vana jonga kandimiri na Blessing Zulu na Marvelous Nyauye ndokukwazisai kuti makadi zvenyu ini ndiniwo kuda kwashe mukombe ndichitaura ndiri kuBotswana kupakalani ndoda kukwazisa baba namai vangu baba namai mukombe kugokwe gumunyu ganda varoi omajaya kuti makadiko baba namai Christmas yasvika makati gadzirireiko mbudzi dziriko here nai baba namai mukombe vari sei vazukuru vana akumeni nana klai nemurora mai aki vanofara here aiwa isu tinofara zvedu tiri kuno kuBotswana mvura iri kunaya here sitakundikana kuuya asi tichauya zvedu ndozokwazisa zvemunin'ina wangu wandinaye kuno kuBotswana Emmanuel Mukombe nasisi anonzi maindevele ndichiti makadi zvenyu ndozokwazisazve nasisi vari kugokwe nembudziya kunyamponda vanonzi mailizi mazula chiti makadi zvenyu sisi Christmas yasvika makati gadzirireiko nevamwe vese vanondiziva matirimana enyika ndinotenda zvangu ndini kuda kwaShe Mukombe.
Pasti disini nana jonga kandi mire ne vamwe vose munofara here andiva kwadza team rangu repa hungu apa rinoti Lazlasi Sevier Dabala Teuma David Ja Romorza Silva Lodge Greenage na kule sangu pakari bapo nyanga ire mai vangu mai choto mdara choto newe jidiki vose vakatevera pa Studio 7 ndoti musakangano general disease ijai mari mune tariro musapedze mari nezuva rimwe chete vana vanda vaenda zvikoro January iro ndichoto Isaya kuhurungwe pakajekache.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro vakasarudzwa kuve mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakabaiwa nhomba yecoronavirus mberi kwevatori venhau vachiti vanoda kuratidza ruzhinji rwevanhu kuti mushonga uyu wakanaka uye unobatsira. Nezuro kwekare mutevedzeri wavaBiden amai Kamala Harris vakashanya kudunhu reGeorgia kunobatsira nhengo dzebato ravo mbiri dziri kukukwidzira kupinda muparamende. Vanoongorora zvematongero enyika vatafadzwa munjanja vanoti vaBiden vari kusarudza makurukota ane ruzivo vachiti zvekare sarudzo yekuGeorgia isarudzo hombe inofanirwa kukundwa nebato ravaBiden kuti vagotonga zvakanaka.
Kufara chaizvo nezvandiri kuona, ndakaona kuti vaBiden vakadoma team yavo yakasimba and team ine vanhu vakasiyana siyana vanenge vachibva kumarudzi akasiyana siyana. Saka ndingangoti team yavo ine diversity yandakafarira.
Vanhu vanobva kumarudzi akasiyana siyana vanobatsira sei?
Ndingada kutarisa kuti Secretary of Defense wavo Retired General Lloyd Austin munhu mutema, African American, and zvinobatsira mumacommunities edu kuti vana vedu vanokurawo vachiona munhu wavanotarisira ari munhu werudzi rwedu, nekuti rudzi rwedu harinyanyi kuratidzirwa kunze uku mumabasa ari pamusorosoro akaita seaya. Saka ndongova zvinobatsirawo mumacommunity edu yemaminority. And then ndoda kuti kwaka iwo vaBiden waka appointa anonzi Alejandro Moyokazi, uyo akakwetwa kugurukota rinoona nezveimmigration kana kuti kati yaanozi Homeland Security muimmigrantiwo zvakare. And kana iri kutungamirirwa nemunhu akambofamba munyasha dzeimmigration, tinoona kuti anenge achizofambisa basa nemazvo nekutarisirawo kuona nhambo dzinenge dzine vanhu vakasiyana siyana vanenge vada kuita zveimmigration.
Kune sarudzo dziri kuitwa muna January uno kuGeorgia uko, chii chamungatitaura pamusoro pesarudzo dzamasineta izvi?
Nyaya yesarudzo iyi inyaya yakakosha chaiyo. Ndingatongoti ndoto ndaandizvikoseka zvangu ndichitoti ndo raundi 2 yepresidential election, raundi number 2 chaiyo chaiyo, nekuti election iyi bato rinenge rahwina richakontrola United States Senate. And kuti vaBiden vakwanise kutonga vachinyatsokuunza sanduko yakanaka iri kudiwa uye yavakaendawo pabalot vachikampeina, zvinenge zvakakosha kuti wahwine election idzi idzo 2 idzi dzinenge dziri kuGeorgia. Ndosamba makaona vaTrump wangu variko kuGeorgia, vaBiden vakazoendawo kuGeorgia vachinokampeina. Saka Georgia mangange ndingati ndo raundi 2, raundi yekupedzisira yepresidential election yemuAmerica muno.
Sokuona kwenye mimi munoona sokuti ane mukana bato rinomukana wokuhwina kuGeorgia kumberi kuko?
Apo pakaoma ndikuudze chokwadi. Ndinodaro nekuti ndinoona kuti mangezi akawanda, kana kuti ngangotiwo wanga wachida waTrump kana kuti maRepublicans wakarwadziwa chaizvo. nekuchiwa kwakaita munhu wawo waTrump. Saka ndinoona kuti wakawanda wakarwadziwa wemuGeorgia nyangwe kune vangu vangu vasina kuvhota, ndikuona kuti vakabuda neuwandu hwavo nekuda kuita kuita kakugadzirisa. Ona futi iwe rekumaDemocrats kuti kuhwina kwakaita vaBiden Georgia zvichapawo manakunaku kana kuti simba kana kuti zvichamotivheta iwo vaDemocrats wakanga wavhotera vaBiden kuti wabude muhwandu hwavo kuti vabva vabatsira vaBiden kuti wahwine Senate zvichazobatsira kutonga kwavo kwepresidenti yavo.
Avo vange vari vatafadzwa munjanja vari parunare kuOklahoma neStudio 7. Makoni nekambo kake andiende. Aiwa vatereri, ini hangu ndave kuenda. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi maviri nevaviri, 322. Nhasi Zimbabwe inochiratidza zuva rekubatana rakabva pachibvumirano cheUnity Accord makore makumi matatu nematatu apfuura. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.